Kuna mugoto ye blessing waka oma. E kune ni hayo kutikana usiri. Anawasha kukukana nozi karatu wangao sikirabati wa niki. Hautuwa ani.
Saka aninga achipa shikafu ndiyana hapa.
Kabu sinorana kande la hozi. Kitu pita kumashabu kumashabu kundoo sosa javan wukupa kuti uinde wangu ya hati.
Vanengu achikupa ichi icha izu.
Mara kibaji bagwe famwe mumu shati 42 feni kistuwa kula kukuta 5 is mapoli. Kata ingo votora sabo sabano da ingo zonsikia na iza sara.
Hakuna wairima masangano akashimirira arikupa wavano chikafu munzimbo enyu.
Munzimbo mede ena amushati maapinja munu akaita saie ye kutara kwa wanongosha zima grupu. Pachino reza mashai vano kutitula utokai kusti ngonte ieneza akuna.
Gore rapera vanhu havana kukohwa zvaka mira sei manje.
Zvinongo chano zvongo tipakuroraramisana kukurarama pautu nouya navamwe here kukurarama sei navamwe. Zvobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokuti wouya kuite basha iri tigokupa pakati. Zero ndi galoni unogona kungotevedzera aita maviri zvokuti wondioneka kuti.
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro?
Chokwadi pane webhe yakatozopedzisira ikaita chikafu chedu pachikoro chedu chedhororo. Takapuwa 3 tani zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachitirwa chikafu asi kusati vanozoonera.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasibhoni wechinai.
Tinenge takupinda mune mumwe mwaka yekurima. Muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti mugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu? Zvakamira sei?
Tiri kudeza hama yangu tani yakanzi ya 4000 mutengo yacho ndiraita muramba mhuru kuno. Zero chuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru. Zvozvo hautotitetera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge ine zita $300 zvinoda kuti mangodini haakwanisi kuafodha kuwana mari iyoyo.
Ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi ku dzepresidential nana commander agriculture hamusi kuzviwana?
Ichokwadi zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo mashinguru anenge akazvipikira hakuna kudara kwevanhu vakashanda kare. Zvinongobuda ipapo kudara kwautoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo ibhukutani.
Munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo?
Munongo tinorima nzungu nimosabhebhunga asi mabhaya mani ari kutenga achingozingirirana nezvusa. Saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira kuri weshuga mafuta akuita $45. Saka mari yacho kuti ipatike inozoshambudziko vanozingira nebhaje